Vashitara ni watuwewe na uu, saki garuwe kanzuru iyi, Justice Cheme Jamini leku Eswatini, vati vanoda kuona kutizwe mshaka mira seyi, panyaya zima tungeruwe nyika, uye kutimune runyalaro ere, kutinyika ite sarudzo zaka jeka.
Mission is to do an assessment that will help SADC to know if Zimbabwe is ready and prepared, actually not just Zimbabwe, the commission which is in charge of the election, to know if...
Ongururo ya tuli kuita, isha batura sadani, kutizwe kutizeki ya gazili la ire, kuita sarudu.
Kwa wanda kuona utipaturwe na uwa, nchita basarahu waka sunungu ka ire, we kuti mapatu esu matungi uwe nyika, alikupiwa mkana uku shamba za ire, pane penyurone, mapipa na uu, eurumende, vashitaura pa msangano uyu, mupete tuwe na uu, wesangano rezimu na uu, Muzare Monica Chirumpa Mpawashe vauza kanzuru ii kuti vanotyira kuti vatorwe nawo vachashungurudzwa nere mapato ezvimatongerwo enyika sezvange zviri kuitika mukati memwedzi yapfuura.
Tsatsarudzo dziri kuuya tiri kutarisira kuti mapolitical parties vaite commitment yekuti vatori venhau vanouya kwese vanoenda kwavanoda vachitora nhau vachiudza vanhu zviri kuitika pasina anovavhiringidza, pasina anovarova, pasina anovatorera zvavanoshandisa pabasa.
Izvi zvatsigirwawo nemupepeti webepa nhau rethe Herald vahetred Beninga. Avo vati vatori venhau vebepa ravo vanoshungurudzwa nevemapato anopikisa. Imwe nyaya yabuda mumusangano uyu ndeyekuti kunyange hazvo mutemo wesarudzo uchisungira kuti ZBC ipe mikana yakafanana, ZBC haisi kuita izvi. Asi mukuru anoona nezvemaredhiyo muZBC vaRobson Mandu vati ZBC inopa mapato ezvematongerwo enyika mukana zvichienderana nekukura kwawo.
Saka tinongovapo nguva inoenderana nezvavanenge vainazvo nepavari kupinda. Tinongovapo nguva inoenderana naizvozvo. Ndo inonzi pachirungu equitable approach. Hapana equal approach yekuti vanhu vangati 50-50. Hapana 50.
Vamwe vakaita savashingirai vambe vePost on Sunday vaudza kanzuru iyi kuti havafariwo kuti ZEC haiburitsi mashoko kuvatori venhau panguva yavanenge vachiada.
Asi mukatarira munoona kuti ava vanoita basa rekuerana maelections muno muZimbabwe, maitiro avo haana kujeka, haana kunatsotwasuka mukuburisa nekutevenera kwavanoita mashoko, mukufambisa kwavanoita basa ravo. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutarisa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kushanda nevatori venhau vese, vakatiwo vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Naizvozvo vatori venhau vose tinovatambira nokuvaona zvakafanana, asi tichivimbawo kuti naivo vatori venhau vachationavo semaonero avanoitawo vamwe vasingatari kana kuzonyanya kutarisa divi ravakarerekera.
Mutauriri weTCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti
vatori venhau vestate kana kuti vehurumende vanonyanya kupa ZANU PF mukana, havatore nhau zvakaenzana. Saka munoona kuti news dzese dzingave dzemuredhiyo kana kuti dzemutelevhizhon dzinenge dzichingopembedza chete vamunangagwa, mhuri yavo, vana vavo. Hamumbonzwa nyaya dzeCCC kana kuti nyaya dzemacitizens kana kuti dzeoppositions dzichitaurwa imomo.
Justice Tichema vati zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vanonekedze vatapi venhau nekuti ndiwo anoshambadza zvirongwa zvavo. Vativo vachasangana nevemapato ezvematongerwo enyika, mapazi 11 ehurumende anosanganisira rekuburiswa kwemashoko, mapurisa, mutemo, vamiri venyika dzemusadic neau muZimbabwe pamwe neUnited Nations. Komiti iyi ichapedza ongororo yayo muZimbabwe musi wa20 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.